manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wemugovera chikumi 16, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panhambozoti pakandiwa hutsi unekachisi. Ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vano ngabude vamwe kutokomoka vamwe. Ini ndopadabuda.
Mapurisa anoshandisa zvombo zvine hutsi unokachidza ndokurova vanhu vepapurazi reku Eldorado pedyo nekuchinoyi. Vechidiki mu MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa vanocherechedza zuva re Day of the African Child muHarare vachipembera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vapinde musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ashandisa zvombo zvine hutsi unokachidza ndokurova vanhu vepapurazi repa Eldorado pedyo nechimuchinoyi. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anosvika makumi mashanu anga akapakatira zvombo vaenda nhasi mangwanani pamugodhi wegoridhe weEldorado achiti ari kuda kupinda mumahofisi ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe. Asi vanochengetedza pamugodhi uyu varamba kuti mapurisa apinde, izvo zvazoita kuti paite kusawirirana. Mapurisa aya ndokutanga kurova vanochengetedza mugodhi pamwe nemakurukoza. Izvo zvaita kuti makurukoza adzoserewo achishandisa matemo, mapanga nerekeni. Asi makurukoza azotiza panga pokandwa zvombo zvine hutsi unokachidza ndokuenda kukomboni kunogara veruzhinji. Mapurisa atevera kukomboni iyi ndokusunga vanhu vanga vasina mhosva mukomboni iyi vachiti makurokoza. Vanhu gumi nevasere kusanganisira mwana ane makore gumi nemashanu vasungwa, vamwe vanodarika makumi maviri vakakuvadzwa mumhirizhonga yaitika nhasi. Mumwe wevarohwa nemapurisa vaBenedict Basitira vanotsanangura.
Chaitika ndechekuti isusu tatakagara tiri parufu. Mapurisa vangouya vachingoita zvavari kuita izvo hatina zvatoziva. Isusu tiri kuita zverufu but mapurisa vasvika ipapo vakuti pano pane magweja takati hapana magweja panapa. Panapa isusu tiri parufu. Pati hamunzwisisi vakutanga kurova inini. Vakurova mai vangu inini. Isusu tiri kuti vaende kumaini but vakuuya muno mukomboni. Kanda matagasi muvana. Muvana vakadai sova. Tese takuwara nematagasi.
Amai Shorai Kambuzuma vanoti murume wavo vaClayton Seremwa vasungwa nemapurisa ivo nevana vavo ndokukandirwa zvombo zvehutsi unokachidza.
Panhambozoti pakandiwa hutsi unekachidza. Ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vano ngabude vamwe kutokomoka vamwe. Ini ndopadabuda.
Mumwe mugari amai Abigail Munashe vanoti varohwa nemapurisa vachinzi vakaviga makurokoza.
Mazvanzi maviga makurukoza mumbai. Kati tiri varufu panapa vanhu vatamachopenga tichengetedza inini mirimbwa dzavanhu.
Asi mumwe mukurukoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu anoti varwisana nemapurisa vakavarova ndipo pavazoenda kukomboni kunoshungurudza vanhu.
Svikatarovana navo svikavaenda. Vakanopaza merese mukati
mastefa
mastefa maofisi chi
mastefa anogara mara
zvombo zvatakabata izvo ndizvo zvatachigusara navo
ivo vane pfuti vachiridza
ivo vane pfuti vachiridza
nematega zvavo
tichitizai vachimbotizawo
ivo vachimbotizawo
ndo yanga ichirohwa pana
vari kuuya nemachaina pana isusu pana apa machaina hatisi kumada machaina hana chaari kuita kucommunity isusu ezvecommunity zvatiri kuita titori okay nevanhu vari kuoparita ivavo.
Wasi vanoti havasi kuda kuti mugodhi uve pasi pezvizvarwa zvekuChina sezvo vari kushandiswa nemwana womutungamiri wenyika vaCollins Mnangagwa. Hatina kunzwa divi ravaCollins Mnangagwa panyaya iyi kunyange hazvo vakamboda kuturikira mutauro wezvizvarwa zvekuChina apo paitongwa nyaya yekuti ndiani muridzi wemugodhi weOdorado pakati pezvizvarwa zvekuChina zviviri. Mutauriri wemapurisa muChinoi vaClemens Mabwayazara nemutauriri wemapurisa nyika yose vaponyati vanakurirana nyoka mhenyu vanyati vachiti titaure navamabwazara ukuwo vamabwazara vachiti taurai navanyati. Mugodhi weEldorado wakaiswa pasi peutungamiri hwemagweta nedare repamusoro mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina zviviri. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Vechidiki mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi vacherechedza zuva reDay of the African Child muHarare vachipemberera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Avo ndevechidiki vachimba pamhemberero dzeDay of the African Child mumusha wekukambuzuma nhasi. Vechidiki muMDCT vashandisa chiitiko chanhasi kuratidza veruzhinji nhengo dzevechidiki mubato iri dzakadomwa kumirira bato iri musarudzo dzekanzuru neparamende dzichaitwa gore rino. Munyori muMDCT muHarare vaDanford Ngadziore vati vanorangarira mabasa akaitwa nevadzidzi vechidiki vekuSouth Africa muna 1976 vachirwira rusununguko uye ivo vari kuendera mberi nebasa iri.
So nhasi tiri pano kuti tionesane nevana veZimbabwe kuti matambudziko akaita South Africa mango matambudziko akaitika muno muZimbabwe tichiona vana vachiparara. Recently iri kune mwana akakuwara nepotwa violence yakaitika. So we believe kuti state assembly chirongwa chatinofanira kuti tichirejedze gore negore panopera musi wa 16 June.
Mumwe wechidiki ari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende kuHarare West muzvare Johana Mamombe vati vanofara nekuti zuva ranhasi rasvika apo bato iri rakava pamukana wekupinda pazvinzvimbo zveutungamiriri.
Kuti susu sevechidiki vanotungamirirwa navachamisa muMDC Alliance ndozvimwe zvatiri kutoona kuti vechidiki vaakutotanga kutungamirirawo vachitora nzvimbo dzakaita sanike nzvimbo dzekudare reparamende neoso nzvimbo dzekumacouncils. So ndiri kutaura kuti ipa nguva yakaenda mayouthi kusoweto vakamacha vakaurayiwa nguva iyo yange iri nguva yekushandisa pfuti, asi izve semayouthi a2018 semayouth egeneration yedu tiri kutaura kuti mukana uno mukana wekurwa kurwira space yedu sevechidiki, asi tichirwa hatichirwi nepfuti, takurwa nepepa nepeni.
Muzvare Mamombe vati vanorangarira vechidiki vakafa kuSoweto South Africa nekuti ndivo vakavavhurira mikana yavawana nhasi. Mumwe wechidiki apinda pachiitiko chanhasi ndiamai Vimbai Tsvangirai Java, mwanasikana wemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Java avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGlenview South vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevechidiki.
Tinoti mwana wese ngaaprotektwe, mwana wese ane kodzero anoti anonzi mahuman rights. Saka mwana wese even mwana wechidiki ane marights ake, haafaniri marights akasiyana-siyana.
Mumwe mukuru muMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaJeff Chaite zvivati vanofara chose nezvigaro zvavakawana kuti vamirire bato mukanzuru nemuparamende.
Isu vechidiki vebato reMDC mukaona takadhimanda 20% kune vechidiki mukatarisa makansela zvedu nemaMP asumuka muzuva ranhasi vazhinji vavo vese vari pasi pe35 years. Mukatarisa muHarare tine mayouth edu akatora public office anokwanisa kusvika 18 kumayouth out of 40. Kutarisa kuma MPs takakwanisa kunge tine ma MP echidiki anokwanisa kuita 11.
Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi muAfrica gore rega rega pachirangarirwa vechidiki vakaratidzira kuSoweto muJohannesburg vachipikisa utongo hweudzvanyiriri muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudja. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekuti fonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva wehurumende yemuEthiopia vaAbiy Ahmed vasangana nhasi nemutungamiri weSomalia vaAbdullah Farmajo vakawirirana kusimbaradza ukama hwenyika dzavo uye kuita mushandira pamwe neAfrican Union mukutsvaga nzira dzinopedza matambudziko akatarisana nenyika dzemuAfrica. Mushure mehurukuro dzekudzidzana dzaitwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu, vaviri ava vati nyika dzavo dzichadzidzana kutengeserana uye kuva nemizinda inomirira nyika idzi. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Trakoma chirwere chevarombo uye inhamo chaiyo kuve nacho. Chirwere ichi chinorwadza maziso chichikonzerwa nguva dzakawanda neutachiwana hunoitisa maronda mukati meziso. Izvo zvinoita kuti tsiye dzitarise muziso dzichimara mboni yeziso dzichiramba dzichiikuvadza. Chirwere ichi chinoparadzirwa nekubatana nemunhu anacho, zvichireva kuti trakoma inowanzopararira muvanhu veukama. Kusimba kwemuviri wemunhu mukudzivirira kubatwa nechirwere kunobatsira, asi munguva dzekupararira kwechirwere ichi muvanhu vakawanda, utachiwana hunoramba huchiberekana. Kuramba chirwere ichi chichibata munhu kunopedzisira kwakonzera kuti aite bofu. Mupasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru munyika makumi mana neimwe vari panjodzi yekuve mapofu nekuda kwetrakoma. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vave neutara nekuda kwechirwere ichi. Pauwandu uhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru vatove mapofu. Asi nhau dzinofadza ndedzekuti trakoma inodziviririka kuburikidza neutsanana uye kugeza nemvura yakachena nguva dzakawanda uye kurapwa nemishonga inodzivirira zvirwere yakaita seazithromycin kana tetracycline. Mukupera kwachivabvu, mutauriri weUSAID vaClayton McClexky vakazivisa kuburikidza negwaro ravakanyora kuti nyika mbiri, Ghana neNepal, dzabudirira mukuparadza trakoma sedambudziko munyaya dzezveutano. Ichi achisi chinhu chinoitika nyore. Kuti nyika inzi haichina dambudziko retrakoma, vana vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane makore ari pakati perimwe chete nemapfumbamwe vanogara munzvimbo dzaimbenge dziine dambudziko vanofanirwa kunge vasisanetswi nechirwere ichi. Bazi rezveutano munyika iyi rinofanirwa kunge rave kukwanisa kurwisa nekuparadza matambudziko matsva anenge achizonyuka. Hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yatsigira hurumende yeGhana mukurwisa kwayo kuti ipedze trakoma kubva muna 2006. Izvi zvinosanganisira rubatsiro rwemari pamwe neunyanzvi mukuronga nzira dzekurwisana nechirwere ichi,
kuwaniswa kwe mishonga inoita milioni nezana rechuru yerudzirwe azithromycin wakapiwa serubatsiro nekambani Pfizer pamwene kuona udzamu hwedambudziko iri mumatunhu makumi matatu nemanomwe. Rutsigiro rweUSAID kuhurumende yeNepal patrakoma wakatangawo muna 2009 uye unosanganisira kutarwa kwenzvimbo dzechirwere matunhu makumi matatu nerimwe, kuendeswa kwemishonga yeazithromycin inoita mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru yakapiwa nePfizer pamwe nekuita ongororo yeudzamu mumatunhu makumi maviri nemana. America inokorokotedza Ghana neNepal nekubudirira kwadzo mukuita basa rakakosha zvakadai, izvo zvichasimudzira upenyu hwevanhu venyika idzi. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Mutori wenhau weVoice of America Leo Saxian akashaya mwedzi uno ave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Saxian aipakura chirongwa chemimhanzi paVOA chinonzi Music Time in Africa. Mufi akaita makore makumi mashanu achishanyira nyika dzomuAfrica achinzwa mimhanzi yakasiyana-siyana pamwe nekurogota mimhanzi iyo aizotepfenyura muchirongwa chake cheVOA. Vateereri vaifarira chirongwa chake vaimudaidza nezita rekuti Music Man of Africa. Saxian akatanga kusvika kuAfrica ari musoja. Muna 1961, mukuru weUnited States Information Agency munguva iyi akamushanyira kumba kwake muConakry kuGuinea ndokumukumbira kuti ashandire Voice of America. Mumakore mana akazotevera, Saxian akatanga kutepfenyura chirongwa chemumhanzi paVOA Music Time in Africa. Mutori wenhau uyu akaroora mukadzi wake Maria muna 1949. Akashanyira Africa nemudzimai wake kwemakore makumi mana nemanomwe achifamba achitora mimhanzi yaaizoburitsa panhepfenyuro yeVOA News. Akazoenda pamuzhira mundigere muna 2012 ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Saxian akavigwa zvine ruremekedzo rwemhando yepamusoro-soro muBoston, Massachusetts. Tochienda kuna Marvelous Musanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vari kuronga ivo musangano weWomen of Dominion uri kuitirwa imo muno muAmerica kuEllicott City kuMaryland, uko madzimai anova zvizvarwa zveZimbabwe vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana naimo muno muAmerica uyezve vachipinda makereke akasiyana-siyana vari kusangana pamubatanidzwa wakatanga nemusi wechina uchipera mangwana. Regai tiende kuna Sashigaro vesangano reWomen of Dominion tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chii chaizvo chavari kuronga pamusangano uripo pari zvino.
Ndoitwa Mai Makon, Maud Makon, nepozisheni yangu ndiri board chairperson wemusangano weWomen of Dominion.
Dingindira ramuri kushandisa pamusangano wegoro rinonzi chii uyezve musangano uyu wakakosha sei kumadzimai anobva kuZimbabwe?
Dingindira regore rinoiri rinonzi ndakakwana, ndakazara ende zvakaenderana neropa ramambo Jesu nekuti ndakakwana. We are complete in Christ. Ndiro dingindira redu regore rino ende zvakakosha kumadzimai ekuZimbabwe nekuti tiri kudiaspora kunoku. It's so important for us to be able to have a place yatinoenda wo yatinoona identity yedu yevanhu vaunoziyana navo muchitaura chiridzo chenyu muchiimba dzidzo. When it's just beautiful and to be able to worship in our own language is one of the most beautiful things I think that we all come here for. The teachings are wonderful. Aumbu papana pori the same way you came. So that's why we do this conference.
Madzimai aripa musangano uyu vari kubva kumakereke api uyezve kunzvimbo dzipi nedzipi?
Women of Dominion ibato riri open handiri open rati harina kunzi religion kwakati pane mamethodist, mawisiri, maunited methodist Kesi speaker wedu mai Mackenzie vakabva ku Zimbabwe and she's actually United Methodist in reference and then it's me vanhu ma postori ma Catholic munhu wese ari pano apana kuti wakabva ku church yakati and the states ari represented ndingangoti pataita zvokuchingamidza ma states pangwa katongoshaya vanhu ndekunana kusoroso kana Alaska but most states were represented.
Mungati imi shoko ramuri kupakurira madzimai ramuri kuda kuti vazoenda naro nderipi chaizvo uyezve musangano uyu wakatanga rini?
Musangano uyu rave gore rechi7 gore rine it's been our 7th year doing this. Chakuda kuti vanhu vabve panapa vakatakura ndichigara vachidziya kuti hazvirove kuti danda rikagara mvura rechechinja rikaitika garo isusu wekeepa waidentity nekuti takugara kudiaspora hazvirove kuti charasa unhu wedu nechitendero chedu tinongochinja ndekwatakugara asi toramba tiri mazimbabweans ende mwari vatinonamata ndiwo mwari vamwe chete. God does not change whether we are in Zimbabwe or in the diaspora. Saka chinangwa chedu ndechekuchengeta unhu wedu kuramba tichikura muna mwari nekuti ndozvatinofanira kuita tiri vana vamwari and we want to maintain that and raising our children in the same way.
Tinoona kuti munomboyenge mune zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika zvichienderana nemusangano wenyu uyu pane zvirongwa zviriko here gore rino?
Tine zvirongwa zvakawanda ndingangotangawo nechandinonyanyobata inini. Tine bato rinonzi Girls Let's Talk ibato revana. Saka Girls Let's Talk iri kuita take care of vasikana vedu vekuzimbabwe iye musikana wechiteenager with the black girl. These girls have their own speakers, they have their own workshops going on. Like this afternoon, vanga vati rina speaker angasora nini nhau yemari. Within the adult conference tine matopics akasiyana-siyana anenge achiitika asi within women of dominion project iri kubata kuzimbabwe kubatsira vanhu vatinoti masope vai. Saka project yedu ichingamirandira nadoctor nasaida vaenzi iri kubatsira zvakanyanya ivo vanhu vavo nekuti kuzimbabwe kutinongova vanenge vasina maresources. Saka isusu tinenge tichivabatsira kureiza masolutions zvavanonida nemadifferent resources anodiwa kuti vanhu vane albinism vakwanise kubatsirika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Maud Makoni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous uye madzimai tinokushuvirai musangano wakanaka. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Rambai Lumbe vebato National People's Party kana kuti NPP uye vachakwikwidza mudunhu reMazoe North vakamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition uri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru. Valumbe vakashaikirwa nemwana muchiitiko chavanofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Valumbe.
Zvakanaka vakanimbiri.
Nematambudziko mungatsanangura kuti chii chakaitika kumwana?
Sure, ndakakupiwa nematambudziko emwana wangu ane 2 years 7 months. Mwana uyu ari pamba achitamba ndobva abuda pande kuti ateere mukoma wake musikana. Zvaakateera mukoma wake haana kuzobva adzoka zvakati. Vakaedza kuteera mwana kuti afamba sei ndobvaona mafootsteps. Mafootsteps akangofamba for about 100 meters. Pavakasvika ipapo hakuna zomboonekwa kuti mwana afamba sei. Takazowana bhodhi remwana mangwana makuseni kwaakuma past 10 awanika nevamwe vasikana vaifumba mumunda soyabeans. Mwana anga ari pakati pemakoto zvemaresejisi soyabeans zvimwe zvakaiswa kusaidhu zvimwe zvakaiswa kusaidhu bati aratidza kuti bizi vake musoro wake wanga wakazvimba. Pakafungira mapurisa since the case was reported to the police mapurisa akazouya after 2 hours manza ane mazia zvakafuchirika zvakavhara.
Saka tingati mwana pane chakamuruma here kuti anga achizvimba kudaro?
Mwana haana kurumwa. Mwana because doctor sport inoti mwana wanga ane mahead injuries akaanawo.
Hamufunge here kuti anogona kunge mwana akadonha paakanga akwirawo kana pane zvimwewo tsaona yakaitika kwaari?
Mwana ane 7 months haana paanokwanisa kukwira kana pakudonha. Tagara tichigara nemwana hapana mimwe misikanzwa mimwe yaita kupondwa kwakaita kudzinga.
Saka munofunga kuti mwana akapondwa?
Zvandotaura because inini semunhu ari kukwidzawo kubva 2014 pandakabva kuRuiri Party ndichienda kunojoina ichiri kunzi CPF ndakagara ndichirarama ndiri mumatresi akawanda ndakagara njudzwa kuti zvinogona kuparadzira mhuri pakamboita nguva yekuti vanhu vauya pamba pangu vachivauya pasiri pemba voimba uye munda wangu wakamboya wakapegwa saka handiri munhu uye anga akagarira kushinga
saka matanho apa akazotorwa nemapurisa
ndakamhanyara nyaya yakuzeta rapigland kadaiti nyaya yakutwa nelaw and order maced ndiri kunomination court vakauya kumba vakatora madzimai nemwana musikana vakanotora statement ndobva vauya vadzorera saka vakazondifonera vachiti jasiinvestigate kuti vatsvage kuti munhu akaita izvozvo ndeanani
imi pamaiona muchityisidzirwa nezvese zvaiitwa zvekuimbirwa paseri pemba chii chakaita kuti murambe muri panzvimbo iyi muchiona kuti upenyu hwenyu huri munjodzi
inini ndaiti since we live in a democratic country ndaiti nyika yakasunguka ndanga asingafungi kuti politics dzosvika to such a situation yekuti mumwe nomumwe unofunga mumwe munhu mweya wakaipa because there is no common enemy in politics but with some self interest saka ndirunhu ndaiti aiwa ndinofanga ndichigara ndiripo ndichisapota bato rangu since constitution inoti munhu wese have the right to any political party yaanosapota
tomboti ongorori yemapurisa yaona kuti zvechokwadi mwana akapondwa zviine chekuita nezvematongerwo enyika zvingakukanganisai zvakadii
inini ndatoona kutoti chiitiko chakaitika ichi chakandikanganisa pazvikuru nekuti semunhu ada kumira even masapotas angu enzvimbo yandichamirira vanototya nechiitiko chakaitika because vanenge vakutya kuti vana vavo nefemiri yavo inenge at risk
saka muchaita sei valumbe tichiona kuti makatosvitsa magwaro enyu kunomination court akatambirwa
handisi kumira ndichiri kuendera mberi taramba ndakamirira mazeri oti condicioni ndikumira bato reprc rekutungamirwa naamai mudhuru
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kukurudzira zvikuru kuti nyika isaita mhirizhonga munguva yesarudzo munofunga here kuti vanhu havasi kutambira kurudziro
iyi kuitikaka mutungamiri wenyika anotaura ari kuharare achiti hatisi kuda mhirizhonga but kuno kumamisha nekumafamu vavaikwanisa vachiodzidzisa vanhu vavo because vakaenda kumarare avo avanoita ivo veruling party vanotaura malanguages asingaiti anotyizira vanhu
aiwa tinokutendai valumbe kuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri manga makateerera kuna varambai lumbe vanove nhengo yebato renpp uye vachakwikwidza kumazoe north vakamirira mubatanidzwa wepeoples rainbow coalition unove uri kutungamirwa naamai joyce mujuru anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tombotarisa zviri kuitika pamwe nezvabuda mimitambo yeworld cup nhasi mugroup c france yakunda australia 2-1 ukuwo Peru neDenmark dziri kukwesha naizvozvi Denmark yakatungamira ne1 mumutambo wegroup D Argentina yaita mangange neIceland 1-1 shasha yenhabvu ine mukurumbira Messi agumbura vanhu vakawanda apo atadza penalty yanga yapiwa Argentina mumwe mutambo uchauya uriko mugroup D uri kuitwa na 10 PM apo Croatia iri kusangana neNigeria musandibvunze kuti muri kusapotani ndinozviziva
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. And count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. And we're staying.
Nako kambota vatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Raichoto ndokusiyai mune muzukuru wangu mutungamiri ngomo
kuizika.